kurwara kwava moyo kwaita kuti vatadze kuenda kumusangano wepagore weUnited Nations General Assembly kana kuti UNGA kuNew York uko mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura kekutanga nechitatu chinouya. Pasvika Studio 7 pachipatara cheAvenues Clinic muHarare, ana chiremba vepachipatara apa varamba kuti tipinde muri kurapirwa vamoyo vachiti muri kungobvumirwa vanhu vashomanana chete, uye varamba kutaura kuti vari kurwara nei vachiti mitemo yebasa yakavasungambira dzakondo. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vaburitsawo vhidhiyo padande mutande vachiti vakwanisa kuona vamoyo uye vati vari kuita zviri nani. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rehurumende rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kana wokunzwa kumudzimai wavamoyo amai Lois Matanda Moyo. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University vatakavafira zhou vanoti kutadza kwavamoyo kuenda kuUNGA zvichaita kuti Zimbabwe itadze kushandisa mukana wemusangano uyu kutaura nehurumende dzekunze dzakawanda idzo dzichange dzine vamiriri pamusangano uyu. Vamoyo avo vakazivisa nyika muna mbudzi gore rapera kuti mauto ainge apindira munyaya dzezvematongerwo enyika senzira yekubvisa mbavha dzaive dzakakomberedza vave mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Ndivo vari kutungamira urongwa hwehurumende hwekuti Zimbabwe ichidzokera pamakare kare payaidyidzana zvakanaka nedzimwe nyika.
Izvi zvinoreva kuti Zimbabwe inorasikirwa nemukanwa wokuti isangane nemamwe maleaders kune dzimwe nyika, zvikuru sei vavo vanokwanisa kupa mari kuZimbabwe kuti inge inobudawo munhamo yainenge iri zvichitevera maelection asina kujeka akaitika muna July. Saka tinoona kuti mukana watambisika kuZimbabwe nokuti hakuna zvemaopportunities akawanda okusangana navatungamiri venyika dzakawanda pamusangano. Saka Zimbabwe yarasikirwa zvikuru. Asi zvisinei, zvinongorewa kuti even ivawo maleaders dzimwe nyika haangotariri chete zvaunotaura kana wasangana navo pamusangano, anotarirawo zvinobva kumusha. Saka zvimwe hazvidi kuti unotaura manyausa mukana wasangana namaleaders kumameetings anosangana vakuru vakuru, zvinenge zvichida kubva kumusha. Saka tinongokurudzira mapato ematongerwo enyika Zanu nana MDC kuti hazvizo kunotaura kumameetings, zvinongodawo kuti even kumusha vanhu vataurirarenewo nhaurirano dzive dzinoenda mberi, vanhu vagare zvakanaka. Ndo zvinozopawo kuti vekune dzimwe nyika vauyewo munyika vachikwanisa kuinvesta upenyu hwavanhu huchibudirirawo muZimbabwe.
Izvi zvatsinirwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaConrad Gweru.
Kusaenda kwaSB Moyo kunoshungurudza nekuti musangano uyu waizovapa mukana wekukurukura nedzimwe nyika dzingada kufambidzana kana kudyidzana neZimbabwe mukugadzirisa upfumi. Kuenda kwava Mutuli Ncube naGavhena Mangudya pamwe chete nemutungamiri wenyika vaMnangagwa kunoratidza kuti vaMnangagwa vanoda kutora mukana uyu kugadzirisa nyaya dzeupfumi hweZimbabwe. Vasibuso Moyo vaizobatsira pakuti panokurukurwa zvose izvi foreign policy nedomestic policy yemuZimbabwe kunyange isina zvayo kunyorwa pasi yaizonyatsojekeserwa ani nani zvake angada kufambidzana neZimbabwe. Musangano wekuti vatarasikirwa seZimbabwe nekuti vasibuse Moyo vanova mutungamiri kana kuti gurukota rinoonwa nezveforeign affairs havana kunge vakwanisa kuenda kunobatana nevamwe mukati mehurukuro dzese dzingaitwa kuUnited Nations.
Asi imwe nhengo yebato riri kutonga reZANU PF vaBright Matonga avo vaimbova mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo kurwara kwatadza vamoyo kuenda kumusangano weUnited Nations uyu Zimbabwe yakamirirwa zvakakwana vachiti kufa kwemujoni kamba aivharwe.
Tine urombo kuti vaSB Moyo Minister of Foreign Affairs and International Trade vanokwanisa kunge vachienda kuUnited Nations. Kusaenda kwavo hakuna chakunokanganisa hurukuro dzange dzichitwa ikoko nekuti Zimbabwe yakamirirwa zvikuru nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, zvakare inenge yakamirirwa zvakare naMinister of Finance and Economic Development. Saka nokuti musangano wevatungamiriri wenyika ndosaka mukuru varipo. Saka tinenge takatarisirawo kuti vanokurumidza kupona kupora nekurwara kwavari kuita, asi kusaenda kwavo hakuna chakunokanganisa sekutaura kwandamboita, nekuti mutungamiriri wenyika ariko, mukuru wefinance Professor Mthuli Ncube vanenge variko, ambassador vanenge variko. Saka Zimbabwe inenge yakamirirwa zvakakosha chaizvo.
VaMnangagwa vakasimuka munyika nezuro vakasiya mumwe wavatevedzeri vavo vaKembo Mohadi vari ivo vakafanobata chigaro chemutungamiriri wenyika. Musangano weUnited Nations uyu wakatarisirwa kuzeya nyaya dzerunyararo pasi rose nedzimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.